Kokosi zvavakaita zvinosoresa, hazvisoresi ivo nemhuri yavo chete kwava mugabesa president nomudzimai wapresident wenyika, asi kuti zvinodosoresa nesu vakagara muno muSouth Africa nevari kune dzimwe nyika, nokuti zvinongoratidza kuti ndoo maitiro anoitika muZimbabwe. Nekati imira rezvinhu zvinoitika muZimbabwe, zvokuti hamuna kana mutemo, hakuna munhu unohla kuti maitiro andiri kuita pakugadzisa nyaya yavo anopfuuridza pamutemo.
Tinonzwawo advocate Shumba kuti iwe amai Mugabe vanga vachitarisirwa kupinda mudare nhasi masikati, pane zvamazombonzwa here?
Mawira atiri kuita ndokuti vanenge uko zvino vatova muZimbabwe vatiza vakakona kuva vachisvika kudare redzimosva kwava vakatarisirwa kuva vachisvika. Izvi hazvinongoreva ndozvokuti kana vachinge vatiza sechiitiko chaitika ichi, zvezvi tingoratidza kuti havachakwanisi kudzoka muSouth Africa kuzheko kuti kana vachitongodzoka futi vachizviindisa kumatare edzimoto. Asi pavanozviindisa kumatare edzimoto havachakwanisi kuti vangapiwa bail kana kuti mari yokui vachabhadhara vakatarisirwa kuodzoka zvakare, vanenge vavakungotovharikwa mujere.
Advocate Shumba, amai Mugabe mudzimai wemutungamiri wenyika, havana here mutemo unovachengetedza kuti vasamira pamberi pematare kana kusungwa?
Havana kodzero dzokui vangatadza kusungwa mune imwe nyika. Izvo vanhu vanenge vachitotaura vasingazivi, nokuti mutemo muhombe unoindirana nenyaya idzedzi dzokuti munhu une protection kana kuti wakadzivirirwa kuti asasungwa neimwe nyika, une Vienna Convention on Diplomatic Relations. Asi mutemo uyu chaunoita ndechokuti unongovharidzira kusungwa kwavanhu kana kuti magroup kana kuti zvikamu zvitatu. Chikamu chokutanga, maambassadors nemamwe atinoti maheads of missions ndo vanhu vanenge vachii vari pachikamu chokutanga. Vechipiri maministers anenge achii akaakreditiwa anotarisirwa kuii kana pachinge paitika nyaya dzakaita sedzidzi kana dzimwewo zvadzo zvokudhiraivha kana munhu akadhakwa kana chinenge changoitikawo chiiti haagoni kubakwa. Ndo rimwe gurupu rechipiri. Rechitatu nerokupedzisirano emasharge d'affaires. Saka ukatarisa zvese izvi unogona kuwana kuti hapana pavanofita mai Mugabe pazvinhu zvakadaro.